A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 26th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we're talking about the diaspora vote, which is now apparent will not happen next year. And what next for the millions of Zimbabweans in the diaspora?
In a landmark ruling giving reasons for a 2013 court order dismissing postal ballots by foreign-based Zimbabweans, Chief Justice Luke Malaba last week said the right to vote was not absolute and that limitations were justified.
There is now uncertainty over this issue because the judgment is based on the old constitution, and opposition parties are now making frantic efforts to make sure that their supporters in the diaspora cast their votes.
So tonight we have constitutional lawyers to help us explain this issue.
And for you to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu sihlangana ke kuhlelo lwethu lweviki maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho i-diaspora vote okutsho khona ukubana abantu abahlala emazweni angaphandle angaphetheya abasoze benelise ukuthi bavote njengalokho okwakucatshangelwa ngabanye. Siyabona ukubana kuminyaka edlulileyo ngomnyaka ka-2012 bakhona ke abase udaba lolo emthethwandaba besithi bona bafuna ukuthi bavote besemazweni lapho abahlala khona. Kodwa siyazi ke uhulumende usephe izizathu eziningi ezibalisa ukusilela kwemali lokunye okunjalo. Kodwa ke kuthi ngeviki edlulileyo Justice Luke Malaba ufakeke isinqumo esithi yena hayi akusoze kwenzakale lokhu. Kodwa siyazi njalo ukubana uthe efaka isinqumo lesi ubesebenzisa ke i-constitution eyakudala, singazi ukuthi ke sokuzahamba njani. Kodwa ke siyakwazi ukubana akuso okuphica kakhulu ngoba uhulumende yena useyazisele ukubana hayi ukuvota kwabantu abasemazweni kumele baye eZimbabwe bayobhalisa njalo bese bevota beselizweni hathi besemazweni. Jonga
wongu wadiwa vateereri nevatariri, tiri kusangana zvakare pachirongwa chedu Diaspora Forum uri musi wechitatu 26 Chikunguru 2017 kuti tikurukure panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Pane nyaya yekuti dai zvabvumidzwa kunge zvichivhota sezvinonzi zviri mubumbiro remutemo idzva zvekuti vange vachivhota vari kunyika dzavari. Pekutanga takamunzwa Zeki ichitaura kuti aiwa hatina zvikwanisiro kana mari zvekutinge tichiita izvozvo. Sondorapera tikazonzwawo Chief Justice Luke Malaba vachiverenga mutongo kana zvikonzero zvakapiwa pamutongo wenyaya yakakwidzwa kudare muna 2012 yakanzwikwa muna 2013 pamusoro penyaya yaipikiswa nechitsvarwa cheZimbabwe vatavengwa bukaibenyu vakanyoresa semuvhoti mumusha wemabhuku asi vachigara kuSouth Africa vaida kuti vapiwe mvumo yekuvhota vari kuSouth Africa ikoko yatingati kana postal voting. Dare rakaramba izvozvo asi sondorapera vaMalaba, Justice Malaba vakazoverenga zvikonzero zvavakapa vakati hurumende haimanikidzwe kuita izvozvo zvichireva kuti vari kunze kwenyika vanogona kunge vasingakwanisi kuvhota. Asi vamwe vari kuti mutongo iwoyo waitarisa mutemo kana bumbiro remutemo rakanga richishandiswa muna 2012 vakakwidzwa nyaya iyi kumatare navabukai benyu zvichireva kuti zvapane constitution itsva kana bumbiro remutemo idzva vanhu vanenge vakutarisira kuti mutongo iwoyo unenge washanduka. Ndozvata tichinzwa nhasi kune nyanzvi dzatie tiinadzo pachirongwa. Nemi vana vaZimbabwe ngatibatsiranei panyaya iyoyi. Tichanzwa zvakare vemapato ezvimatongerwo enyika kuti kana zvisora zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikanga zvanzi hazvichavhota, ivo vari kuitawo chii kuti vakwezve vanhu ivo kuti vadzoke kumusha vanyorese vazovhota? Ndo zvatiri kukurukura nhasi. Sunungukai kupinda muchirongwa, ndechenyu vateereri nevatariri. Kandi
yebo Jonga, si lomhloni chawaqala unkosazana Tabitha Khumalo, yena ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT njalo engummeli wedale lephalamende. Siyakwamukela kuhlelo, Makhumalo.
Ngiyabonga futhi
Makhumalo, sikhuluma ngodaba lwevoti lapha, ikakhulu abantu abanjengathi abasemazweni, sekusobala ukubana asizozo senelise ukuthi sivote. Lina lithini njengebandla?
Njengebandla la-MDC ekhokhelwa ngubaba uThandirayo, siphakathi kwempima le ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphiwa amathuba ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuthi bavote inkokheli abazifunayo. Sonke siyazi ukuthi izivoti zikhuluma kunjenje ilokhu ihlafuna neva ngodaba lonalolu. Kodwa thina njengebandla sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu lezi ezingaphandle kwelizwe lapho ezakhelene leZimbabwe, bakithi siyalikhuthaza izihlobo zethu ukuthi liyamine amabhoda libuye lizirejiste njengamavota. Into eqakathekileyo nje ukuthi lesiphepha sakho lologwalo lokuthi elitshengisa ukuthi uhlala eZimbabwe lingarejista libuyele emsebenzini selingathi lize lizovota. Thina silokhu sikhukakhukana ngedaba lokuthi izethi linike lawo mathuba.
Ucingo lwakho lungani luyakhayizela lapha, alizwakali kuhle. Siza kufonela njalo, ungafaka phansi sikufonele njalo enxa singathola iline engcono. Okay. Yeah, so Jonga, this is quite a very serious issue if you consider the number of people who are not going to vote.
And Zek says it is expecting about 7 million people to register to vote. And it needs how much? $274 million for
Yes.
But some people are gande. They are arguing that that's a lot of money for an election to be held in a country like Zimbabwe. Don't you think that the $274 million could also cater for postal voting if Zek wants people from, I mean, who are outside the country to go and vote?
Oh, yeah, definitely that would. But, you know, on that argument that the $274 million is too much, I saw somewhere where people were saying that, you know, people are comparing Zimbabwe with other countries who already have the BVR and other, you know, infrastructure in place. Zimbabwe has nothing, so it's starting from scratch. That's why they're having all this money. But you never know. Since we are having some guests, maybe they will help us.
Kristen, that's what we have to Madok Chivasa. We have to battery NCA. Vari parunare. Wa Chivasa, tuno gamchira ine mfaro pachirongwa chedu.
Tinotenda mhani yorangana ya wachiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachiwasa nyaya tiri kukurukura ndiyo iye kuti zvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panenge pasina tarisiro yekuti zvichange zvichivhota zviri munyika dzazviri. Pato ene tarisiro yekuti mapato ezvematongerwo enyika akaitawo serenyu vanga vachikwezva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vadzoke kumusha vanyorese kuvhota vachizodzoka zvakare kunovhota. Zvii zvamuri kuitawo sebato pamusoro penyaya?
Ya, ndokungautso kutanga chakakosha kuti vateereri vazive zvekuti zvino vanhu vasiri muzimbabwe vachakasunga chivhota vari kuita chikora haisi nyaya inowani, inyaya yakabuda painyorwa kunzoro romutemo. Nekuti ndo nyaya ingati iriti iriyo yaiva yakatonyorwa munzoro romutemo. So zviri important kuti vanhu vazive kunyanya chaivo vari ku diaspora ndezvekuti vanhu vakatokanganisira kuti yavo yekudiaspora vanhu vakanyora bumbiro romutemo kuti zvingate zvakangonyorwa bumbiro romutemo kunzi kana munhu achinge ari kudiaspora anokwanisa kunge achivhota. Ndinoba kuti pachova nevanhu vaikambena kuti vavhotere bumbiro iye vachitevesku bumbiro iye chimwe yezvikoro tiri kuvatotaura zvava zvekuti zviro zvemune diaspora for. Saka ndofunga ndozvakanyakukosha izvo kuti izvi zvinhu zvakatoona kudhara tisati tombova political party kutoti ko diaspora voting isimo mukonsero. Saka isusu separty ANC the only solution to that problem itori nyaya yekuti todzokera zvakare nyaya yechi yebumbiro remutemo.
Rononyorwa patsva.
Kunyange rikasanyorwa patsva chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti bumbiro ritoripo iri rine zvakawanda zvakatara zvediaspora voti zvingori zvimwe zvakuonekwa izvozvi ndokuvati ndonyaya yakanyanya kunetsa kuti mungarangarira kuti patanga tiri physics right organization seNCA painyorwa bumbiro romutemo chizaito tishamisa chinhu chekuti diaspora vote tikatarisa diaspora vote munoona kuti diaspora vote vanhu vanga vasingatodi diaspora vote ZANUPF chaakadia diaspora vote ndechekuti ZANUPF kunyange isusu tese tinopidza ZANUPF takavhota vanhu vekudiaspora vese vakavhota nevanhu vezanupf varimuno muzimbabwe ZANUPF haikwanisi kuhwina tsaro yeidzodzo saka zvakatotishamisa kutoona vanhu vataitofungidzira ndo vaitovatobhenefita panyaya yekuti vanhu vekudiaspora vavhote mamaopotens anga ari muenglosaxon vakatotishamisa kuti ndo vanga vapamba vachotiti mune diaspora vo saka ndonga zvakakosha kuti vavazive kuti zvinhu izvi zviri kunetsa zviri mubumbiro romutemo.
Asi tomboisa hedu parutivi nyaya iyoyo vachwasa, imiwo sebato zvii zvamuri kuita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapindewo musarudzo idzi?
Ya ndokungati ndo nyaya ndiri kutaura vakandimira kuti isusu seMCA ndofunga kuti tinofanira kunga vachitorwira kuti kodzero iyepo. Kodzero iyi yakatosikipwa munew constitution ndo reason yekutoti isusu seMCA imwe marizen kuti tozoita political party atoti kana zvakatodai so vanhu vese ava vari kudhiaspora vachinzi vakavhota tinonzika kuti mapolitical parties ari haana hanya nechi nevanhu handimunoona. Saka zvese zvingatongoitika nezvengoroti vanokwanisa kuuya kuti vazovhota vandouya kuti registawo ouya wovhota kuno ndozvingatatiramba isusu daiwo vanhu ngavangovhota vari kwavari ikoko. Asi zvisineiki bumbiro romutemo ratovapo kuti zvichinji zvinoizvozvo zvinokwanisa kungoti chinja yatachinja bumbiro romutemo.
Thank you so much, Mr. Chivasa. Do stay on the line. We have a caller, Chris.
Yebo chonga, silo Jethro Sibanda, osenkai, siyakwamukela kuhlelo Mnumzana Sibanda.
Yebo.
Ye, ungasiphathisa usiphe imbono yakho.
Hayi, mina imbono engelayo yokuthi abantu bezanda abangithwalise nzima, umoya wami ubuhlungu kakhulu, okwenza bale kuyini? Bala sizathu bani?
Hayi, bale sizathu eziningi.
Abanye kula ma-ambassador agcwele ngikhona ngale emazweni, akulalizwe lingela ambassador yelizwe. Okwenza bengavoteli ngikhona ngale kuyini? Bathumeza amavoti lapha kuyini?
Kulezi zizathu eziningi abaziphayo, bayafaka isizathu semali, bayafaka lokunye ukubana hayi nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukusiphathisa asifuni, thina sifuna ukuzenzela sodwa.
Bona bale problem bagade imoto ama-frame thina deyili lapha bengu-2011 okwenza bengafuli imali leyo benika abantu bezovota kuyini?
Hayi, unzima umbuzo lo, ubufuna bona bekhona kodwa siyabazama, kodwa hayi sehlulekile ukuthi sibafake kuhlelo. Ngiyathemba abazizwela engxenye bazasiphendula kweminye umnyaka.
Hhayi, kweminye umnyaka kunzima ngoba kade sithina sithele nzima lapha emaphandleni la. Umoya abantu bezani kade sibathatha abantwana besikolo bebahambisa ema-youthini khwangali besiya bamithisa baphinde basibophe futhi bathi siyaba-abusa. Kuthini kuloko?
Hayi, kunzima sibili. Hayi, sibongile kakhulu baba Sibanda.
Nangomunye ethi ufuna ukukhuluma nawe.
Hayi, mfake sikhulumelane.
Yebo.
Yebo, ngubani ubaba igama?
NginguGibson Nyoni.
Awu, yebo Nyoni, sakwamukela kuhlelo.
Yebo, mina into engiyibonayo lapha abashoze vele bavuma abantu bezanu ntaba ukuthi bavumele abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi bavote. Ngenxa yokuthi bayakwazi ukuhlupha abantu bezami ukuthi labana abantu abangabe ngaphandle kwamazwe abaningi babo babalekelabona abantu bezami ukubathikulisa. Manje bangaphinda babavuke futhi ukuthi bavote bona bezele bekwazi ukuthi edonika abahlezi babavotele. Anti lapha bezele ukuthi uvote abantu babo laba bala.
Hayi,
kanti wena amazwe omhlaba athini ngathi siphakathi kwethu phola ingalo.
Hayi, amazwe anti yazi ukuthi amazwe achiyene imithetho yawo, labo bamanye amazwe atsho njalo athi hayi lokwana ngokwelizwe lelana bazalungisa abantu bakhona.
Umuntu kumele akuthi ukulungiswa ngokuthi aphela singaze sithi sizama ukuthi sihlikihlele ngokuthula. Siyaphoselwa amalokhu ezweni amathethi sadakayo bethi sithelele imikhuhlane besisa siphosezeni njani ukuze sidlakale ukuthi sinabantu abangakuphuliyo lokhu.
Hayi, kutsho ukuthi hayi kuzama nje. Lanti bakhona labo laba bedalela eParliamente.
Awulani ngicene ngibona ukuthi lapha basethisa khona njengoba nasifikela la nasithengisela iyabonga intungamelo.
Hayi, nguChris Gande ayisibongile kakhulu.
Umbonile Chris.
Yebo, Jonga, the caller is saying, you know, they are wishing that the government would listen to them, and that, you know, they've tried demonstrating in peacefully, but they are, you know, assaulted. So he's saying that, you know, it's really difficult to know what else to do. Mm-hmm. Anyway, we have another caller. Silonkosi. Siyakwamukela kuhlelo Nkosi. Ye, unjani Nkosi?
Hayi, ngikhulile kunjani?
Ye, siyaphila. Ungapi kwaMhlanga?
NgiseBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani khona ngapha?
Hayi, ngiyashita ngiyaphumala nje kuRayi.
Aha, uzahamba uyebhalisa yini lokuvota ekhaya?
Ngiyabhalisa ngiyahamba boy.
Ah, okay. Akusiphe ke imbono yakho.
Yabona abantu bezayo, abantu abasomkhongolo. Yeba. Indlela sebefuna ukuyisebenzisa kathesi. Bese kukhonile ukuthi sebeshiwe. And okwenza kalo ukuthi sikhathi wase silapha lapha esikhona. Bayakwazi ukuthi ikhulete kumbe i-state yabantu aba-outside Zimbabwe ngabantu abangafuni ikhaya. Abantu asebehlusekile asebefuna ukubuyela ekhaya. That is the reason bengafuni ukuthi sivote thina sila. Kodwa noma kunjalo, we are going to vote, we are going there. Alikho sibathele ukubhalisa ukuvota. But if you are going to vote, you will go and register and vote. You cannot have a bad someone who steps down and risks examination. Qualify, give an excuse to work at the time. A rotten judgment. Someone who is confused doesn't know where he belongs. And also, if you could in the Ocas, I will lose soon.
We are going to register and vote. And I advise and encourage when Papa
We need to decide now that we want. We should come up with big numbers so that even if a blind man is sitting at the corner of the round table, we'll see what it is impossible to reach our election. Thank you very much.
I spoke in the cool.
Thank you. Chris, I think we are having problems. I understand we've lost Mr. Chiwasa. I'm not sure whether he's back on the program. Right, Chiwasa?
No, we have Ms. Kumalo.
Yes, Ms. Kumalo is back. I wanted to check with Mr. Chiwasa. Oh, he's also back. Okay. Muzare Tabitha Kumalo, vanhu vazhinji zvikuru vari South Africa. Vanochema nenyaya yekuti kudzoka kumusha kunovhota tinoda. Asi nyaya dzemari kuti tinge tichikwanisa kutauya tononyoresa tozodzoka zvakare kunovhota. Pane zviri kuitwa here nebato renyu kubatsira vanhu vanenge vati kuuya tinoda tikaungana tinogona kusimuka tichiuya kunonyoresa kuvhota?
Totenda. Ishuviro yevanhu vese kuti tiwane mari yekuti tibatsire hama dzedu dziri kunze kwenyika. Asi 2008 patakaenda kuelection yakazokonzera mhere mhere. Takaedza kuenda kunyika idzodzo taimisati yasvika kuti tiende kumaelections tichikumbira vamwe vedu vanotibatsira uyewo ivo vana vedu vana vemuzimbabwe vari ikoko tikaita mudunge every month mudunge until towards registration and kunovhota kunotibatsira nesuwo tichaedza nepatogona asi tese toziva kuti nyika muno kuno mutemo unoti vanhu vane nezvematongerwo enyika havabvumirwi kuti vawane mari kunze kwenyika. Saka dzimwe nguva kuti titsvage mari tikupema hungu hatisati taiwana, asi ikawanikwa tichabatsira nepatogona.
Yeah, that's the assurance that people wanted to hear from you, Mr. Tabitha, Honorable Tabitha Kumalo, what your party is doing. We are also trying to get a hold of a constitutional lawyer, Dr. Alex Magaisa, and ZANU-PF Central Committee member, Mr. Munyaradzi Paul Mangwana, who was also part of the constitution-making process, but the phones are like letting us down. Chris, you can go back to Mr. Chiwasa. Maybe you can throw a question or two.
Mr. Chiwasa?
Yes.
Yes, so there are efforts we understand that are ongoing to try and take this matter back to court. What's your comment as a party? What's your comment on that, on these latest efforts?
Yeah, okay, I think the court is already given a direction on that matter. As far as the court is concerned, if there is supposed to be a diaspora vote, it must be written in the constitution. That is quite clear. Mm-hmm. And that has always been the point, that it must be written, that the people in the diaspora must vote. But even if you look at the old constitution itself, the provision was still the same as the one in the new constitution. Mm-hmm. But the difference was to say that you must not leave it to the court to defect, you see. That's where the mistake was when we were writing this constitution, because those were...
Oh, we lost Mr. Chiwasa again. We are having problems with our phone lines, but please be patient if you want to call us on 202-465-0364. That's the number, Junga, right?
Yes, maybe I can read one or two comments from our Facebook followers. If you show on our Facebook comments, tina witness Mushonga. Vanenge vari South Africa vari kuti kuvhota tinoda, asi takauya muno kuzoriritira mhuri dzedu. Saka handingasiye basa ndichiudza murungu kuti ndakumbonovhota, basa rangu ndozodzoka rapera. Achachengeta mhuri yangu ndiani? Kuvhota kwandaita hapana zvinoshanduka. Saka tiri kuti vari kuZimbabwe, takakusiyirai basa, please votai nepedu. Isu tokutsvagiraiwo chikafu kuno, tisazochema takangotarisana. Ndi mukoma witness Mushonga. Mukoma Christopher Chapeama, hanzi ya kuvhota ndizvo, asi zvakangofanana. Nyangwe tikavhota sei neuwandu hwakadii, tichidawo change muZimbabwe, unozongonzwa zvichinzi ZANU-PF ya winner. saka regai ndishande hangu nekuti zvekuvhota pakavhotwa kare ndaramba ini maonero evamwawo mumwe ari kuti ndimukoma Mark Makona anzi ungatosiya basa uchienda kunovhota wozonzwa kuti Zanu yakahwina zvine mutsindo ndo maonero ari kuita vamwe handizive Kristu kuti une zvaunga wedzera here ipapa
Chonga, I have some more messages from our listeners. I'm noticing there's one you had an exchange with Tichakunda T. Siawareva.
Siawareva, yes.
Siawareva. Okay. He says, you want to cast a vote for a country you deserted? Votai kwa Muri Koko. And then we have Pascal Chakawa who replied to Siawareva and he said, so in your senses, were people, particularly the youths, supposed to stay in a country without employment just for the sake of patriotism? And we also have Lakson Mumbau who says, Siawareva, it's not all about criticism. We want our country and at the same time we need a better future. And of course the back and forth goes on with other, you know, Studio 7 listeners coming in. You know, there are people like him who say people in the diaspora should not be allowed to vote because they deserted the country. I mean, that's the sentiments coming from some people.
Yeah.
And Mkolisi Juve says, we want to vote in the diaspora. How can we call Zimbabwe a democratic state when other people are not voting just because they are outside the country? This government is biased. We must be allowed to vote where we are. We must exercise our rights as citizens.
Mm. Regai tisvitsa mibvunzo yose iyo kuna Honorable Tavita Kumalo sezvo variyo vatinawo pachirongwa pari zvino asi tisati taenda kwavari regai timbonzwa muteereri ari kukariba makadi halo makadi ndafunga nhare dziri kunetsa regai timboenda kuna Honorable Tavita Kumalo manzwa nyaya dzataurwa nevateereri vane mashoko ataverenga vamwe varikurudzirana kuti regai tishande tiri kunze kwenyika ikoko nekuti hapana chinoshanduka vamwe vari kuti vari kunze ikoko garai regai tishande tiri kuno imi makatiza nyika saka votai muri kunyika dzamuri ikoko munoti iwo Honorable Kumalo
nyaeri pano ndeyo kuti vane vava vanave muno muZimbabwe vakaona zvinhu zvagosha dai vasina kufunga kuti vaende kudzimwe nyika vaizotaura mashoko iwawo here vachiri kuno kumusha vakawana mazano kuti vanoriritira munhu tozvikudza izvozvo asi hazvireni kuti tese maZimbabwe totiza nyika here toisiya nani saka tofanira kuti tigwe tione kuti Zanu PF toibvisa sei ende kuti tidaro zvakuda chirirangwe ngatigwei tese zvakuda shinga tikasadaro tichapera mumaoko sesipo tichafa this is our time ngatigwei zvogwadza hongu ende vamwe venyu matozoona kuti hazvibatsiri asi zvinobatsira because hatisina kune kwekuenda isusu vamwe munanambuya vamakasiya pana pahama vana chii kana munotiudza kuti tofa here tichikona kuti tirwe tose izvazvo kuti vakadhizeta havana kudhizeta vakawana mumwe mukana wekuti vanorarama isusu vamwe tikasara tikawana mumwe mukana wekuti tirwe ngatisanganisei zvese zvatokuita kuti tibvise vana ende nyaya yekuti remangwa
nare nhasi dzinenge dzine nharo regai timboona tichiedza kuti tidzorei pachirongwa vachivasa pamwe chete na Honorable Kumalo timbonzwa kune muteereri ari kukariba makadi
oi makadi vajonga
aiwa ndinofara zvikuru zita ndiani hanzi vakuru havataurwe zita regai vataure rega
ndoida ndini bhukumani chaiti munhu wevanhu kukariba kuno kumola kuno
hai zita hombe mati ndiani zvakare
Busman Taiti, saka nekine munhu onzi munhu wevanhu.
Busman Taiti munhu wevanhu. Saka ndataiwa mazive vakuru haangotaurwa regai vataure vega. Tipe iwo pfungwa dzenyu panyaya yatiri kukurukura iyi munhu wevanhu.
Kumbiro kuvanhu vari kunzoko vakadaro kavanenge vatiregerera ugozi hwonge izofanira kurwatisese havadzokevo vanokwanisawo vozoregistawo tozokwanisa kuvhota tisese ugozi vakuru varume tatambura isu muno mubhavhu.
Saka
pazika taikumbirawo zeki kadai yagadziriswa ugozi kune uori wakawandisa sire apa ndiri kunzwa kuti vachaita ati ma15 days here panyika every province. Saka sasa tingaregistere vanhu mukati me15 days zokwanisawo pinda tese pane kutotisa kuitwa.
Aiwa ndofunga dzimwe nguva vari kutarisawo nguva kuti yasara zvakadii nekuti takambonzwa dzimwe nyanzvi dzemutemo dzichitaura kuti pakaumbwa gwaro idzva rekuvhota 6 months kana kuti mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa panenge papedyo zvikuru zvekuti gwaro iro rinenge rakufanira kuzoshandiswa musarudzo dzinouya. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo vanofanira kuita pachine mwedzi ingaita kana minomwe dzimwe nguva ndosaka vari kudimura nguva. Asi imi munowirirana here nenyaya yekuti vari kunze vasavhota vari kunyika dzavari nokuti havasi vese vanokwanisa kudzoka kumusha kunovhota.
Aiwa kai uchitotiaiuda kubirwa apa bhozi havabvume kuti vanhu vari kunze kavarejeste vari kunze ikoko. Saka kuti tivakuvazi kuti tivarwadzise kwamwoyo ka aiwa chikumbirowo ngavauye vazorejesta vari muno muzimbabwe. Kana zvaomesesa kuti varejeste vari kunze kana zvarambisisawo ngavadzoke vazorejesta kutozovhota tese tigise mudharau.
Hazvisi garandidzi ka mukoma Busumani, hazvisi garandidzi kuti vari kunze vacho vanozoya vachivhotera divi ramuri kudai mimi.
Munogonakuti vazova kuti vari kunzeuka vakatiza nhamo iri munomu.
Munogona kudai dzanganga ichinobata mai futi.
Aiwa vakatiza nhamo munomu, vakatiza mabhodi nota. Vakadzoka ka vanenge vagonerawo munhu wevanhu, vanenge vatigonera kuti zvemanga.
Aiwa maita basa mukoma Busumani Tight munhu wevanhu kukaribau.
Kumola chaiko kunoku tivazonye mudhavu.
Kumola.
Aiwa
maita basa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa uye nekuteererawo kustudio 7 rambai makadaro.
Kupotawo muchitifonerawo varumewo tigere kuno kusvike majenaristi kana vanomirira zvinhu zvebodziro dzevanhu tiri kusango mudhara atiutaiswa sevanhu from zimbabwe zvinozvinhu zviri kuwatisizo.
Aiwa ndizvozvo chaizvo maona kuti studio 7 haina painosiya saka takwanisawo kubatai.
Aiwa pakagona chokwadi ndafara neniwo kuti zvemanga pa.
Maita basa mukoma Busman Tight munhu wevanhu kumola tinotenda zvikuru. Tine mumwe muteereri mukoma General vari kusouth Africa uku makadii?
Ndiko makadii makuru.
Takasimba ndigeneral ani hama?
Makura.
General Makura. Aiwa tipei pfungwa dzenyu General Makura panyaya yatiri kukurukurai.
Chokutanga chirongwa chokunyoresa chikangotanga takati wande tiroda kuya kuzonyoresa kuzovhota tiuya kumusha vatachema vanhu muchatoregista kuvhota. But dambudziko riri panoziva pambotaro kuti taite kamudzatu kanzatu kuti vanhu vazokwanisa kuwana bhazi. Ndichiri kuremembe palast elections pane madelay akaitwa nevanhu vevanhu takadaida nebhazi taunovhota pakaitwa madelay pabhoda tikazoriliswa after hours nguve yekuvhota yatodarika. Saka ndakurudza tichenge tanyoresa kuti taunovhota zviri nani tutoenda week before wosaka namava last days. Saka namalast days vane dambudziko rokuti pabhodha tinogona kudhileyiwa tozosvika nguva yapama kuvhota toda kuzovhota ende kutorejista toda kutorejista tiri kuno kusatatura takatoti wandei ndinokurudzira vakaroma ade tonorejista kuvhota aende torejista kuvhota vangotanga chiprogiramu iyo chete hai muchaza nhambe yevanhu vaprosa bhodha vanyoresa nenge vakati wandei.
Saka muno munotambira henyu mutongo iwo wekuti vanhu ngava ngodzoka kumusha wavhoti wanda kuvhota zvine postal vote zvaramba
tarwadziwa nokuramba zvakaramba tirivhote tiri kuno kunze anokurwadziwa kwatiri kuita toda kutoenda kumusha kwachiikokoko vane vakwanisa kuna vanovhota isai takatasa kuti vachatibvumiwa zvikuru sai sepadhuze nezimbabwe nasouth africa panapa zvakazvii zvaitofanira kuti hapa vachatibvumia zvakaramba kuti vakaramba kuti hazviite kuti tivhote tiri kuno kusouth africa aiwa mhiri pari mupopo padhuze baba tinoenda kunorejista takatoti wandei
itoita
maprogiramu ekutokurudzirana kuti varume patangosangana ya moria totoita ashedzana maoria kakunoatozviti maoria rinziri moria here kana programu yatanga saka munonyoresa nzi a munhara ndiri pamberi kunonyoresa tirikukurudzirana tirikukurudzirana iyo programu toda takaitera vamwe musvazvinhu zvatanga musvakati kana kubata varongoita vanhu zvati kana programu yatanga please votibvumira kunonyoresa
saka imi kumusha dunhu ramuri nderipi kwamuchazononyoresa kuti mungozovhota muri
inini kuno ndiri kumpfumalana but ndirogara muharare
muharare
tinorejista muharare ya
asi munohamutyi here kuti munosvika ikoko kuharare monza wanga wagara mwedzi inodarika gumi nemiviri uri kunze kwenyika saka hatichakuziva muconstituency
aiwa aiwa zviti mapepa ndinawo mapepa ndogapandogara embande yangu ende futi vanhu vazhinji vanogara navatosenza tese kunoku ndakatovagadzira mapepa ekuti vanonyoresa nemisarava epandogara inini
aiwa maita basa zvikuru General Makamura
General
General Gandi ari kutaura nemi General
ndati tibvunza kuti ndigeneral wehondo here
taamuzva pamudyandigere taapamudyandigere baba
ok
iworia
aivanatedao baba
thank you so much general Chris the general is saying well if this fails, then they are going to mobilize in large numbers to go back and register and also go back to vote when election time comes. But he says in the last elections, they tried to mobilize and hire a bus, but the process at the border delayed many, resulting in some of them missing out on voting. So he's saying if they decide to do that again this time, they have to do it early so that they, even if they are delayed at the border, they will cross on time to vote. And also we had Mkoma Busuma Ntaiti Munwevanu from Mola. He's saying that those in the diaspora, please come back home to vote. He's also urging people who can manage to go back home and vote to do so, in order for the votes to count. So those are sentiments from some of our callers, and we understand that Mr. Chiwasa is back on the line.
Yes, Mr. Chiwasa.
Yes.
Yes, Mr. Chiwasa, you were explaining there, I had asked you a question about if you are going to be on board the new court application that seeks to give rights to people outside the country to cast their votes from the countries where they are.
Yeah, no, you see, that is surely a waste of time. I think the diaspora needs to understand that for them to vote, it must be in the supreme law of the land. And it's already missing in that supreme law of the land. So the best way to correct it is to put it in the constitution. So, as NT, of course, we hear people then saying that they are going to organize so that they come and vote. It's a good thing. They also need to revisit the issue that I was alluding to earlier on. Could they were supporting a constitution which was actually excluding them from voting. And obviously, some of the players who will be in that election next year are the people who were urging them to vote for that particular constitution. So it's also critical for them that it's a good thing as they come and vote, but honestly, they must also vote opening their minds, because already their choices must be based on history. There's not any way that you must come and choose a leader who decides to lie to you that there's a diaspora vote in the constituent. Then it may be found that the diaspora vote is not there.
Maybe Mr. Chwasa, I can throw a question to Honorable Tabitha Kumalo. You are saying that the new constitution does not give that provision to Zimbabwe in the diaspora. Honorable Kumalo, is that true that the new constitution does not give those in the diaspora the provision to vote?
No, the constitution gives the people the right to vote. But what is critical is for government to meet the obligations of those that are outside their country, whereby Zimbabweans in the diaspora should be given the latitude to exercise their rights at our embassies. And unfortunately, as we all know, when it comes to such things, the NPF government is no man.
But do you think that those who are threatening to take legal action will help change the dispensation?
Well, we all know that the legal entity in this country is the ZANU-PF appendage, but it's critical that we do take such issues to court so that we have evidence to prove on the violations of people's rights in terms of voting or in terms of violence or in terms of private property.
So now, which is which? Mr. Chivasa, on the other hand, is saying that the current constitution does not allow the diaspora, people in the diaspora to vote.
Well, that's quite odd, because if that was the status quo as we speak, then ZEC would not be refusing to get the diasporans to vote and commenting on the issues of ZEC not having money to pay for the diaspora vote. It's very expensive, and God knows what next. Surely, if it was a constitutional requirement, Justice Makarawe is a highly decorated judge. We should have picked that up to say no. In terms of the Zimbabwean constitution, they are not allowed to. Why is she debating the issue if it's unconstitutional?
Mr. Chivasa, your response?
Yeah, okay. I think that's quite laughable, I think. Because the reason why people are going to court, and the court already indicated that it must be written explicitly. That has already been made clear. So, in any event, there was an election in 2013 after the new constitution, and the people in the diaspora did not vote. Then we are going to another election. The people in the diaspora will not vote. If it's a constitutional violation, then, why is then no one going to the court to say that there's a violation? And obviously, if anyone thinks that is a violation, they must go to the court. But the court has already explained that. I think it's a matter that the explanation being given by Honorable Kumalo, I think it's understandable from a position. I think these were the guys who were leading, I think, of the constitution. So obviously, she needs to defend it, but the reality is quite clear. The people in the diaspora are now obliged to come here and register to vote, and also to come here to vote. Because what we had wanted was that they should get voted from where they are. And that is what we call diaspora vote. And that diaspora vote is not in the constitution. That is quite clear.
Right. I hear you, Comrade Chivas, that the judge said the issue of diaspora vote must be explicit. Where was he picking up, where was his source of that answer? Obviously, he must have referred to some law that forced him to then request for it to be explicit. And all that I'm saying, international laws, where is Zimbabwe? We are signatory to these international laws in terms of the right to vote. And we are obligated to meet the requirement of the right to vote. And even you look at the SADC protocol, it's also clear on those issues. And anyway, hypothetical, let's say it's not in the constitution and the government is not obligated. Surely, if the constitution says every Zimbabwean must vote, then the government must put in measures to make sure that those people that are outside Zimbabwe get the opportunity to do so. We have seen issues where countries citizens are found in catastrophes, and their own governments put in effort and send people, personnel, to go and take care of those people that have been affected by whatever case that could be, and bring them home. So why can't Zimbabwe go to embassies and get the embassies in our Zimbabweans to vote?
Yeah, quite interesting there. Meanwhile, I don't know who we have lost there. Kumalo, are you there?
Sorry, we have a problem.
Hello, Vachuasa. I think we have lost Mr. Chuasa.
But anyway, Chonga, I was going to read him section 23 of the Electoral Act, which they were arguing in court when Mr.
Mukaibenyu
made the application. It says that the Electoral Act removes that particular section of the Electoral Act removes the voters' roll from the voters' roll names of those who spend at least 12 consecutive months outside their constituencies.
Mm-hmm.
So it's really not clear, because if you maybe you haven't been out of your constituency for less than 12 months, I wonder if you can still vote, Chonga.
That is, if they are going to use the old under the Registrar General's office. But I'm not sure whether we still have our guests. Honorable Kumalo? Hello?
Yes, I'm here.
Yes, do you see ZEC coming up with a new voters' roll before the 2018 elections? And if so, I mean, if you think it will come up with a new voters' roll, do you foresee any problems since we are going, I mean, the country is going to use the new BVR system?
Our prayer is that, as the MDC led by Dr. Morgan Tsvangira, is that ZEC should be able to come up with a new voter roll. But knowing the machinations of ZANU-PF, there is going to be a snake somewhere. So what is critical now is to put our ears and eyes on the ground, so that whenever we hear anything, we start making noise as much as we can, go to court, do whatever that we need to do, so that we force them to do something about it. And anyway, if that voter roll comes out, our understanding, the cost is going to be beyond anybody to buy that voter roll, which then means to say, if they produce it, they will make sure that most of the political opposition parties will not be able to buy them, let alone the aspiring candidates to go through those voter rolls. They will make it so expensive to an extent that no one will be able to pay for it.
Mm. So, in the event that ZEC fails to come up with a new voters' roll as is required by the Constitution before, I mean, 6 months before the election date, and they revert back to the Registrar General's voters' roll, do you agree with that arrangement?
Tobias Mdede's voters' roll is full of dead people that don't exist, We cannot accept it. It's flawed. It's totally flawed. And as any MDC led by Dr. Tsvangirai, we are not accepting that. But again, we will have to cross that bridge when we get there, so that we come up with a strategic position in terms of how we respond to that. But our prayer, we are hoping that they don't do that. But if they do, we have plans in place, which we will only discuss when the issue comes up.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yebo Ncube, silo Ncube ecingweni, siyakwamukela Ncube.
Siyabonga baba linjani?
Hayi siyaphila. Kunjani eBotswana?
Hayi khona upho kancane.
Mhm, akusipheke imbono yakho.
Unyawo lizothi.
Eh. Hayi kuzolunga.
Kusina unyawo lo semizini yabanye abantu.
Mhm. Hayi asithembeni ukuthi uzolunga.
Akuzoze kulungi.
Hayi abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, kuyaba kusihloleni.
Amen.
Lokho kuyaphela thina khona kuzasala kunjalo.
Ungasipha ke imibono yakho.
Uhlupho lwakhona lapha baba yeni sizwinya
mhm
sizahamba sonke siyebhalisa siyevota
mhm
uyezwa ucwebolele lithi omunye lomunye kabe lencwadi ohlala khona
mhm
yinto ezayenza ukuthi vele iphathi yena le vele ebusayo isiwine kudala
mhm
ngoba kunje sike savota laphana ngo-2007 iphathi yadliwa yena le ebusayo angithi
mhm
ekudliweni kwathiwa sizatshela ukuthi owinileyo ngubanda namhla epresident akangikwazi ukuthi kwawina bani so kwathiwa sokubuyelwa ngo-2008 sasukuma lapho kade sikhona sabuyela sathi ah singalahli imveleko ngokufelo kodwa kufike sithe sesiyevota izizo lami lapho emvotela khona lalingasekho ngoba kuba sebesazi ukuthi laphana kule support yabantu beparty enje njengoba lakathesi nje kunje babhizi bayakhampena asikabhalisi kungakhampenwa njani thina singabhalisi le yinto engayibuza umama uMakhumalo ukuthi kuvele khona fanele kube njalo yini ngoba kathesi ngakunje ibizo lami kukuthi ngathi ngafanisa lempopho malangathi le makhukhu uJesu ubhalise emakhukhu ba uvota khona uyezwa ukuthi ibizo lakho omunye waphethe selandila sezwe ngabanye ukuthi ah amabizo asendaweni ezo uyethola ibizo lomuntu osemakhokhova lisempopho yabo uyabeza suka basuka bebe bangaka basuka emakhokhova besempopho yabona into yakho kathesi kunje obviously babevele besazi ukuthi umama uMakhumalo uzalwe endaweni enje uza vota endaweni enje liyathatha lisuke endaweni enje kwaza kanti ukuthi labana basendaweni enje lithathe lisuke endaweni enje yabo so khonokhwana kwenza ukuthi abaningi abantu kuzabazimele ukuthi bazibahambe bakwanise ukuyevota laba abakulobaba ukhulume eseSouth Africa ngokuthi ukhulume ngesishoni ukuthi abakhona ngapho kabavoti lokhana kusebenza ungathembi isiphala senye indoda kathesi kukhulunywa ngokuthi fane bangakhitshwa lafana eSouth Africa abantu nabekhitshwa bakuya ngaphi ilizwe lingalunganga njalo umama uMakhumalo thina sibise kakhulu ukuthi sisebenzisane labo kodwa kuyehlula itimu ungayisapota idliwe uyisapote idliwe kwesinye isikhathi inqaka ukuthi lokhu yaqalisayo ilokhu idliwe itimu yakhona uyayenza njalo nje uphethe ukuthi ah liyashiwo itimu uphethe uchiya le timu yakhona labo kababe namaplani ukuthi nxa abantu beyalela emtilokhuzeni kuyenziwa njani ngabe yalela esihlalweni ngoba bathi ongalwelanga ilizwe leliyane lezimbabwe kasozalivuhle ngiyabonga
hayi sibongile kakhulu mnumzana
Christine yemwe mutereri mukoma namo goronga vari kuSouth Africa makadii mukoma namo
tiripo zvedu makadii zvenyu vakuru
ndagona here kuti ndava goronga
ndiwo chavo chavo inonzi namo goronga kwareswa kufamba unowira
unowira mugoronga
unowira mugoronga
vanobva papi kumusha vagoronga
isiri vemasvingo netara apa zvaka rinopisa bhikita makomo
kona kutaura ndii muri kunzi chidzokai kumusha munyorese kuvhota kana zvaramba edzai zvimwe
aiwa mashoko iwawo wakanaka zvikuru asi zvotishamisa ndevamwe vedu kuti hatidzokeri kundonyoresa kuvhota nokundovhota kwacho kana padero panenge paipa dai tangokurudzirana tose kuti ngatingoi tachibatsira pamwe mbanjegwavava tindonyoresa panebuda kudzokerwa kundovhota tondovhotazve ndafara zvikuru nemashoko omwe mukuru waambotaura ati ari kumupumalanga ko vanoti vane mubatanidzwa wavo unogona kuvatsa kundovhota kana mwari atitendera mashoko iwawo akanaka zvikuru asi ndarichiona sokuti kana vakainda vari pamwe chete riseboka vachiti vanoda kundovhota bhodha rinogona kuvaomera dai zvava zvangoita kuti vangobata umwe neumwe pake vongofuta sevanhu vari kungoendavo zvavo kumba ndonasi kuti vangafamba zvakanaka
tina honorable Khumalo ari parunhare hamene mune zvamungada kubvunza here
Tingango dango wakuru zira zedu kuti shoko ero rinonya kuchema nevamwe vedu kuti mariri ishoko rakaoma nokuti vanenge voti ndamboenda kundonyoresa ndadzoka saka tevambozamawo kutaura nomusangano wedu kuti utibatsirewo kuti patinenge takuuya kuzovhota ipapo ukakwanisawo kuwana chimari chinokudzosa vokusvika kuno ndoona sokuti zvingatibatsira nokuti ivo vanovati vanhu vatinavo kunoku vakawanda zvikuru saka tikada kuti tiregererane hazvina hapana patingasvika napo vakuru vanoti vanzi rwizi runozara nemadiro saka vashoma ivavo tichingoinda tiri tichingowedzera kusvika save vapinda muhofisi ndo chinangwa chedu
ndofunga vari kuzvinzwa Honorable Kumalo vanove mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vatinawo pachirongwa aiwa tinotenda zvikuru vagoronga tinotarisira kuti pazaka rinopisa apo muchanotonhorerwa kana mazoenda kunonyoresa muchizodzokera kunovhota muchizvamune mavhotera zvichizobuda zviri izvo modya mudya ndigere musina kudonera mugoronga
tinotorya mudya ndigere nokuti save 2018 vari muhofisi
aiwa chishuviro chevamwe vakawanda vamwe varitoshuvirawo kuti 2018 vamugabe vari muhofisi hanzi 50-50 kumakana kwemubhora remurima
kunenge kwatova kuremara fungwa uko
aiwa maita basa vagoronga tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
takutendai zvikuru
maita basa Christina Mukoma Chikorera vari Mukoma Chikorera muri kuZimbabwe here Hello.
Hello, ndizvinzai.
Ndimukoma Chikorera here zita?
Ndikorera.
Amukoma Korera, muri kupi?
Ndiri kuMhangura.
KuMhangura kuZimbabwe.
Bongo.
Tipewo pfungwa dzenyu nokuti ndiri kuona nguva dzenge dzakumhanya dzakuterenuka ngotiiga.
Tekutanga ndoda kuti vandatitanetei takusvika hama dzangu vari dhayasipora mutoro unorema waku wakutarisa pachivanze chepiri avava vanoramba kuti vana vari kudhayasipora vavhote handiti vana vashandi vavo vari kunyika dziri kure uko handindo vanovhota vari ikoko kwava vanorambidzwa sei handindege kana ichitakura mavhoti inongotakura ese saka ngavasadaro
ndoiba kuti vanenge vachingotarisa kuti ava vari muhurumende vanhu vava vanenge vachiziva kuti uyo aripo ndakambonzwa zeke ichiti inofanira kunge ichitanga yatomboteera vanhu ichiona kuti zvechokwadi uri chisora zvezimbabwe here nezvimwe zvakawanda zvakadaro saka vaiti havakwanisi kuzviita zvose izvozvo handizivi kuti pangaitwa sei asi taurai zvenyu
maambasadhazi vedu ari ikoka vanenge vachiona uchitiita kuti shuwa zvichizvara chezimbabwe ichi pavanovhotawo ivo vovhotawo zvakaitei
aiwa ndizvozvo maita basa zvikuru mukoma Korera handizive Chris kuti nguva zvadzapera pane zvauchabvunza here kuna Honorable Kumalo kana kuti kwatongokuoneka chirongo
ungasipete luhlelo Makumalo upe lizwe linodwa nje kubalaleli
zvizalane zvasezimbabwe lapi likhona umnyaka ka-2018 ngomnyaka wokuti sizabhukutsha sichaphe uzambezi kumbe sizadliwa zingwenyama bakithi asibambenini sonke bakithi indima ibalula nxa sibambe sonke ngiyabonga
hayi lathi sibongile jonga the that was Tabitha Kumalo deputy spokesperson of the MDCT and we briefly had Mr. Madok Chibasa of the NCA is the spokesperson and thank you to all the callers the name is Chris Gande good night Zimbabwe
neni jonga kandemiri tosangana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera murara zvakanaka